Honguva Trump vachave vachi attenda iyo yatingati hearing ye inonzi ne New York probation inongove process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvirerukwe kwavari yakaita sekuda community service kanawo imwe mapunishment asiri ekuvaendesa kujere
vamasiye izvi zvinoitirwa vasungwa vose here
izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese and zvinhu zvinoitwa kuti pasave nemaunnecessary atingati maincarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo wekuti vaite community service kana angadzi pachirungu maalternative forms of sentencing
saka apa vanenge vari mudare redzimhosva
izvi zvichaitika atingati virtually havazi kupinda mudare recourt havasi kupinda mucourt vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danho iri harinei zvakanyanya nekuti vave vachipinda mucourt jaji aripo because rinenge richiitwa ne maofficials anoita senge masocial workers anenge achizopawo marecommendations kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti anoo vatrump munhu akamira so and ivo maonero avo vanokwanisa kuti vatrump nhangu vakazobatwa nechi nedzimwe mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati maalternative sentencing iyayo in terms of macourt guidelines.